kutetera zvino itarare girls kuti unzuri cool. Used to be an innocent enjoyer so now one in my mood. You stay comparing yourself baby boo uchizvipa pressure. Ndine mnyama when I chose you much nasinda geza. I gave her mama dai mam tora moya na yekumba. Atora tuma pinto akasiya achidi harumaka. Territory dai mam tora dai mam jerera gomba. Asiya zvema white lies asina kufita munhu mutema.
Kana ririso zvaino ita love yacho ngaigare nandide. Kana ririso zvaino ita love yacho ngaigare nandide. Handide, handide love yacho ngaigare nandide. Andide, andide love ya chonga igare nandide.
Kana zviriso zvaino ita love ya chonga igare nandide. Kana zviriso zvaino ita love ya chonga igare nandide. Andide, andide, love ya chonga ikare nandide.
Transfer window yakavhurwa, saka ndiwo mukana. Ukutsvaga mumwe power forward na striker. Ndikakusiya usati ndakaipa walaita. Instagram ko uyu ndiani? PMPJ kana Chris Browni. Downshoresa patowni. Kana o please menye mihe namwe manyaro.
Kana ririso zvaino ita love yacho ngaigare nandide. Kana ririso zvaino ita love yacho ngaigare nandide.
Kana zviriso zvaino ita love yacho ngaigare nandide. Kana zviriso chonga ikare nandide. Handide, handide love ya chonga ikare nandide. Handide, handide love ya chonga ikare nandide.